Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tengwe mafuta akangokwira chete. Zvinoita kuti tenge zvimwe zvine yatinoti muEconomics domino effect, knock on effect. Saka zvinoita kuti zvimwe zvinhu zvese zvikwire zvinoaffecta even inflation yedu.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoyambira kuti kukwidzwa kwakaitwa mitengo yemafuta kuchakonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika yose.
Zvekutarisira kuti pazuva ranhasi sekutaura kwakaita mapurisa tinoenda kukot kumajistrate court, but kunotarisira kuti tiapply bill kuti maikade maunga vatongo vasvibva kupa.
Mumiriri weStanning Dale mudare reparamende Muzvare Maureen Kademaonga vebato reCitizens Coalition for Change, avo vari kupomerwa mhosva yokuedza kuparadza midziyo nekuuraya munhu, vachakumbira mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kukwidzwa kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe negasi rokubikisa kwakaitwa neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA svondorapera kuchakonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika yose, sezvo mitengo iyi yakakwira zvakanyanya kudarika dzimwe nguva dzose. ZERA yakazivisa kuti mutengo wegasi rekubikisa wakakwira kubva pa United States dollar 1.49 kuenda pa US $1.60 pa kilogram, kuchitiwo diziri richikwidzwa kuenda pa $1.76 iku America, richibva pa $1.65 ye America pa rita. Mafuta epetrol akakwidzwawo kuenda pa US $1.65 pa rita. Mukuzira nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara.
Kwidzwa kwemitengo yemafuta kunoafekta mitengo yezvimwe zvinhu zvese munyika, whether magoods kana maservices, nekuti zvinhu zvese zvinoshandisa mafuta in one way or the other. Saka tengwe mafuta akangokwira chete. Zvinoita kuti tenge zvimwe zvine yatinoti muEconomics domino effect, knock on effect. Saka zvinoita kuti zvimwe zvinhu zvese zvikwire zvinoaffecta even inflation yedu. Yange yamboderera from June up to August from about 176% annual inflation, yange yapa 177.2%. Saka zvinoisa pressure kukwira kwemutengo wemafuta. Hongu hazvizi zvinhu zvatongona kunyanya kucontrola.
Chii chiri kukonzera kukwira kwemitengo yemafuta iwayo?
Zviri kunyanya kukonzereswa nekukwira kuita mitengo globally. For this sort, tine matarifs atinoisawo pa fuel yedu anoita kuti mitengo yemuno uzowe wakakwira kudarika mitengo yemafuta tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka idambudziko iroro zvinoaffecta inflation, zvinoaffecta even competitiveness yema business, zvinoaffecta cost of living, zvinoaffecta cost of production, zvinoaffecta zvinhu zvakawanda. Saka hapana much chinogona kuitwa hacho asi in terms of influencing global pricing, asi tinogona kuderedzawo majuti nematarifu edu.
Asi vemabhizimusi vangakwanisawo here kudzikisa mitengo kana kumira kukwidza mitengo panokwirawo mitengo yemafuta?
Mabhizimusi vanogona kumbomira kukwidza zvinhu mitengo yezvinhu zvavo zvavanogadzira. Vaine tarisiro yekuti zvichida mitengo yemafuta inoderera mwedzi unouya, una October, Sujamano ziva mewe zera wanga achabu jasta mitengu ya mafuta ne on a monthly basis. Ska wongu, pano kuna kuita mkano kitu ino derera. Asi takawana ama trends so far gorezi nutukwana oti mitengu ya mafuta ilikura mba chingo kuira. Kurika voku wakita global economy karikava ilikatukwana kakuiti kata. Karikuita kuti ma commodity price akwire. Zopusha mitengu ya mafuta saka pane possibility kutu tiven muna oktobo acho. Mitengu ya mafuta ino kuna kukwira kana tino kuna kuramba ili pa level ya iri.
Kwa hiyo urumende matano hapa inga torao kumisa kukwira kwe mitengu kutino konzerwane kukwira kwe mafuta. Tichona kuti ndio inopinza mafuta munyika.
Ino kuna kudereza matarif kana majuti on fuel. Izo kuna kuna itati mitengu ya mafuta inga kukwira ne reti yaka nyanya. Sikazumu zungu na kutuwa ni urumende kudereza ma import duty ma tariffs are levied mitengu ya mafuta makawana mitengu ya mafuta Zimbabwe about 40% ma iyo ma tariffs anuenda kurumende ma tax anubatwa ne urumende saka akadjust kwa ya yosu zungu na kutuwa ni mitengu ya mafuta sanyo kuira zaka nyanya
Nyanji mwenyeza ufumi vachishanda nesangano Labor and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara variparu nare muarare na jonga kande miri we Studio 7. Mumiri we standing zero mudare reparamende muzare Maureen Kadema unga ve Batore Citizens Coalition for Change vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi chitatu muharare vachikumbira kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba muzvare Kadema unga vari kupomerwa mhosva yokuparadza midziyo pamwe nekuda kuuraya munhu tabata gweta ramuzvare Kadema unga vaDarlington Marange kuti vatiudze pansore tabata gweta rinomirira muzvare Kadema unga na vamwe vavo vari kupomerwa mhosva idzi
nezuro vakachizwa kumapurisa eno and order section kuHarare Central Police Station saka ndakaenda navo segweta ravo tichida kunzwa kuti vakakavashedzerwa nyaya yei saka patakasvika vakatanga kubvunzwa nenyaya iri kunzi yakaitika musi wa 23 August kuri wa mwezi wa pfuura pa time dzinotangira kuma 11 PM kusvika pa 3 AM pari kunzi izvoni pane mota yemumwe aikwikwidza musarudzo dzemaelection apfuura achida kuita kanzira wekuward 10 kusunningdale constituency ndakangava zvangu zita rake saka zvekunzi mota yake uyu yecandidate yakapiswa ndi akanga aino vangu vanhu vakasiyana siyana masita wa nchaziwa zvangu vari kunzi vakarohwa zvakaomarara vari kunzi vakarohwa vanhu nematemo pachishandiswa mabauti nezvimwe anonzi masharp objects aye saka zviri kunzi mota yavo amai Kadema unga iri kunzi yakaonekwa pairohwa vanhu saka ndo mhosva yavakanzi ndo yavatingati ndo mhosva yavari kunzira vakachizwa chinzi tinoda kuzwa nezvemhosva yepati vakabva vatosvika vachinoitwa vachiiswa musungwa saka pari zvino tingati vari kufeisa mhosva yemalicious damage to property neattempted murder ndo kutaura kwazvakaitwa nemapurisa
amai Kadema unga vari kubvuma here mhosva yavari kupomerwa
mhosva iyi vari kuiramba zvacho sevari kuti havana kubvira vasvika panzvimbo yakaitirwa mhosva iyi vari kuti ivo havatozivi nezvenyaya iyi ende mota iyi kutaurwa kwavari kuita vari kuti mota iyi vakanga vatopa election agent wavo ndanowell ndakangana senemo yake angati election agent wavo kuti aite basa reelection agent munoziva maelection agent vanonga vachifamba vachiita basa rakasiyana siyana so vari kuti mota iyi vanga vasitori nayo vakatopa election agent before my election vakazoitora futi after my election but ivo vari kuti zvakare havana chivimbo chekuti mota iyi yakasvika itoripo pari kunzi vanhu vakarohwa havana kukwanisa hoku kukombeta but vari kuti vari kufungira kuti anga wama yepo because wari kuti hapana chitiko chakafanana ni icho chose kuziva kwavari kuita unless kana vari kurasikawo zvavo but vari kuti hachiitiko ichocho vanobvira vachinzwa saka mhosva ivari kuiramba zvakaomara
iko zvino amai kalimanga havari kupi
ndo zvimwe zvacho izvozvo zvataposta patakaenda tichinotaura nemapurisa vakanga vachinzi mapurisa vavo havana chinangwa chokuvasunga but vaida kunzwa nezvenyaya iyi chinzi mota yavo iri kunzi yakawanika pakaitika mhosva iyi saka vakazopedzisira ivo vakutonzi vava musungwa mapurisa pekutanga vaiita sekunge vari kuti vanogona kuenda zvavo kumba vomboferefeta kuti zveshuwa amai kadimaunga pataime iri kunzi pakaitika mhosva iyi vakanga vari kumba here sekutaura kwaari kuita uye mune kunzi tivanzive kuti mota iyi zveshuwa yakanga yapiwa mumwe munhu here ndo zvinhu zvataitarisira kuti at least mapurisa vapedza izvozvo then vozouya vachizoti kana kuti vane mhosva here kana kuti patakashamisika mapurisa vachiti havachakwanisi kuenda kumba saka vakatorara muchitokisi tiri kutarisira kuti pazuva ranhasi sekutaura kwakaita mapurisa tinoenda kukoti kumajistrate court patiri kunotarisira kuti tiapply bill kuti mai kademaunga vatongo vachibva kumba
avo vanga vari gweta vamuzvare Maureen Kalemaunga vadarlington Marange vari parunhare nestudio 7 dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti bato riri kutonga rezanupf harisati ramboshorwa nenyika zhinji kusanganisa nemadzisawira ayo sezviri kuitika mushure mesarudzo dzemwedzi wapfuura masangano nenyika zhinji dzinoti sarudzo idzi hadzina kuitwa nenzira yakanaka izvo zvakataurwawo nechikwata chesadak chakauya kuzoongorora sarudzo dzichiitwa muzvinafundo Stan Mukasa vanoti kunyange hazvo sarudzo zhinji munyika dzesadak dzisingaitwe nenzira inoyemurika zvakaitwa nezimbabwe zvinopfuura pekuti dzimwe nyika dzirambe dzakanyarara
ichokwadi kuti hurumende yezanu nemusoro wakutenderera chaizvo hawachazive zvekuita ngekuti hawasati wamboshoropodzwa maelections avakaita especially nesadek mamwe maelections ekudharaya sadek yanga isingauye yakasimba kuti hamuna kuita nezvemarongerwo esadek saka iyo zani iyo zvinozvino misoro yavo watenderedza manje kuti woita sei ngekuti sadek yambo yamira yakasimba chaizvo kuti hamuna kuita maelections zvakanaka saka zimbabwe haichazivi kuti yoita sei wanenge wane zvinhu zvakati wandei zvavada kuita
matara pamusoro pesadek kana takatarisa mitemo yesadak takatarisa mitemo yemuzimbabwe pane nyika inokwanisa here kuti sarudzo dzenyu hadzina kuitwa zvakanaka saka toda kuti muite sarudzo patsva pane mutemo unopa nyika kana kuti masangano akaita sesadak here kuti vapindire munyaya yezimbabwe
mutemo wacho kubvumirana kwavakaita pachavo vakabvumirana kuti izvi ndo zvirongwa zvinoteerwa hapana inyika yakateera zvese zvirongwa zvesadek asi kuzimbabwe yakazonyanyidzisa chaizvo kwakapfuuridza zvekuti pane zvimwe zvinhu zvakakanganiswa kuitwa nedzimwe nyika asi hazvina kuwanda sezvakaitwa kuzimbabwe ukaona wanhu wemumaguta ekubhulawayo nekuharare mabalots achiuya kuma2 pm masikati kwaakunyanyisisa uko zvakaitwa nanamnangagwa zvakapfurikidza kupfurikidza kwekuti haungati apa wakakanganisa asi hazvina kushata zvakanaka hazvina kunyanya kushata wakabva wapfurikidza chaizvo hongu tinodaira kuti panoitwa maelections pane mamistake anoitwa kukanganiswa asi zvakaitwa kuzimbabwe zvakapfurikidza zvekuti yakange sisiri mistake ba kwakanguva kutoronga kuti wamunangagwa hawanga uruzeba
munofungei pamusoro pedare remakurukota akasarudzwa navamunangagwa
Rajare makurukota ukamaga. Hamadza mundangagwa zakaunzwa. Kozounzwa wamwanu. Wakanga wakataza basa kudara sa vice president Adun Mohad ani nyaya zake konzo ya priska mfumi akapua ngige position as ani nyaya zake saka jisa tarisi ze kuti wari mukabiri zindanani chinjikuru nje kuti akabiwa
abo vanga vari vanodzidzisa pa Indiana University of Pennsylvania muzvina fundo Stan Mukasa vari parunare ne Studio 7 hurumende pamwe nebato rezanupf vanoti sarudzo dzakaitwa zvakanaka uye dare remakurukota rakamuka navamunangagwa ndiro rakanaka kupfuura mamwe ose akamboumbwa munyika Sangano Reprogressive Zimbabweans in South Africa rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira kukuru munharaunda yeSadak senzira yokuzivisa kunyunyuta kwavo pamusoro pezvakabuda musarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. Umwe wevatungamiri vesangano iri vaTrust Ndlovu vanoti sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano mazhinji muSouth Africa nekunze mukuronga kuratidzira uku vachiti pane urongwa hwekuratidzira mune dzimwe nyika dzakaita seBotswana nedzimwe. Vandlovu vanoti pari zvino masangano awa ari kuronga kuratidzira zvine mutsindo pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBidebridge Border Post.
Zvaro zvomuZimbabwe zviri muno zvakati zvo tinoda kuratidzira kuBidebridge uyezve pari kugadzirwa kuti kuwanikwe mvumo kana kuti tsamba dzinobvumidza kuti vanhu vanoratidzira vave vakwanise kundoratidzira kupa kuboda saka pane vari kumushishi mukugadzira izvozvo tsamba dzacho idzodzo kana tsamba mvumo yazowanikwa ndopachodza vanhu.
Saka pari zvino musati maziva kuti kuratidzira uku kunge aitwa rini?
Hatisati taziva nokuti chinoitika ndechekuti chero tikati isisu pamwe tiri kuda kuti tiite vhiki rinouya kana kuti mwedzi upera kwomwedzi chinoitika ndechekuti panogara mastakeholders zvinosanganisira maauthorities omuno muSouth Africa angava mapurisa angava vemetro vanogona kuti aiwa zuva rakamada iroro harikwanisiki saka ipapo ndo panozokoita kuti tizowana zuva ravanenge vakasunungwa kuti vakwanise kushanda nesu.
Chinangwa chokuratidzira uku ndechei Vandlovu?
Chinangwa chedu ndise kuzva kwamunoita zvasarudzo dzakagumbura zvakabuda musarudzo zvakagumbura vanhu zvakataugwa nezeki saka vanhu havasi kufara nokuti vanhu vakuziva kuti sarudzo dzakabirwa zvinhu zvinozikamwa zvokuti nemafambiro akaita sarudzo kuti vanhu vaishidzirwa vanhu vakanga vasina kupiwa voters roll vanhu vakanga vasingapiwa maballot nengo yakafanira vanhu vakanga vakwanga kune inonzi fazi saka zvese izvozvo zvakakonzeresa kuti vanhu vasafare nekuitwa kwazvakaitwa saka izvozvo ndo zvatoda kutaridzira isu isu kuti aiwa hatisi kufara sezvarwa zvokuZimbabwe tine kodzerewo futi isu isu
sei masarudza kunoratidzira kuBidebridge pane chikonzero chiripo here?
KuBidebridge mukanyatsotarisa ndiyo bridge rinopfuura rinopa upenyu kuZimbabwe kwete kuZimbabwe vega kasino munyika dzakasevakizana neZimbabwe tinoona kuti matruck zvingava kungava zvokuzva kungava zvinhu zvekupfeka kungava zvinhu zvemaoili fuel zvinhu zvezhinji zvinokrosa zvinokrosa through Bidebridge saka pakutsvaka kuti titariseiwo tinzveiwo zvichemo zvedu nzira yekutsvaka kuti kana tikambomisa kana zvanga zvichikwanisika sokuronga kuri kuita vanhu vanhu vaitova neshungu dzokuti dei zvaikwanisika kutombovhara bhodha chairo asi izvo toziva hedu kuti pane mitemowo inogona kurambidzwa kune zvimwe zvinogona kurambidzwa asi kana tichitarisa patiri pabridge vanopfuura nepopaya vanonyatsa kuona kuti aiwa pane nyaya chete futi chimwe chinhu tinenge tiri padhuze nenyika yedu sezvivarwa zvekuZimbabwe tinoziva hedu kuti kana taibvumirwa taindoenda iko kubedbridge uko kubedbridge nyika yedu asi tinokuda kuti tinokuziva kuti tinoswera taakudzingirigwa taaku hazvifanani nemuno muSouth Africa mune democracy munoti tinobvumirwa kuti tiite freedom of assembly freedom of association toratidzira takasununguka kwedu uko hatina hatibvumidzwe
umwe wevatungamiri vesangano reprogressive Zimbabweans in South Africa vaTrust Ndlovu vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi newzimbabwe.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadududza pakusarudzwa kwavakanga vaita vatevedzeri vemakurukota vaJohn Paradza naAmai Nokutula Matsikenyere sezvo vange vapinza mudare remakurukota vanhu vasiri nhengo dzeparamende vakawandisa Newsday rinoti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga yakaitika svondo munhandare yebhora yeBarber Fields kuBulawayo vaitamba Dynamos neHighlanders Newsday makare rimwe gurukota rehurumende yeZambia vaElisha Matambo vanoti Zambia ichamhangarira ZANU-PF kuSADC African Union nekuUnited Nations pamusoro pezvavanoti kushanda kweZANU-PF nemapato anopikisa muZambia kuti mutungamiri weZambia vahaka inde ichilema vaurawe yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Mnangagwa unopusha vanhu kuita zvavasikadi Mnangagwa unopusha vanhu weZimbabwe ruzhinji rweZimbabwe kuti ruite zvavasikadi zvamunoona vana mbuya vedu nanasekuru vakazoenda kuhondo yavari kudai kuti panzi takasunungura ndowenyika ino yakauya neropa izvisi ndiwo vakarwa wega vakakonzerwa nekutsamwa saka zvimwe chete ndozvichaitika Zimbabwe ratova gadheni ramunangagwa vavanoswera varikutenderedzana nemhuri imomo kuita family fun day chaiko munyika yeZimbabwe izvo hazvisi kutifadza izvi kana muri kuteerera inzwai kuti hazvisi kutifadza one day is one day ropa muchaona kuti vanhu vezimbabwe vakatsamwa muri kusunga henyu vakomana vebhorawo vaiimba zvavaiimbazvo nyika yese yakatsamwa kubatana nevamusina kusunga ipapo nevanhu vari kushanda vari muhurumende yeZimbabwe yeZANU-PF ana mai nana baba iminyika mukutengesa nyika kuna Mnangagwa nemhuri yake muchazviona zvikozi kutaura chokwadi chaiko wai musi kupiwa zvidanho zvakaita zvidanho zvepamusoro iye achisa hama dzake ipapo the country is being captured nemunhu uyu muchazviona but it will be late chamuri kuchemera nekumhanyirira machicken in nema 2 kg rice yakaora muchaona kuti hapana kwamuri kuenda maZANU-PF musoro yenyu ngaidhonze zvakanaka
Makadini makadini pa Studio 7 vana mukoma tanonoka wande ndati ndimbobvunzawo kunana ponyati mapurisa ekuZimbabwe kuti nayi hama dzedu wai imimi muchishandiswa zvakadai sone ZANU-PF kusvika pakutova neconfidence pakutaura kwenyu munotoita senge muri nhengo dzeZANU-PF hamuratidzi kuti muri kumanikidzwa kana kuti hamuzvide zvamuri kuitiswa munotoratidza imimi kuti zvinhu zvamuri kuitiswa munotori neconfidence nazvo munotoratidza iye kuti hamuna hanya nevanhu munobvunzwa kuti nyaya yekuti munhu apondwa nyaya yekuti munhu aitwa akafira mberi mainzwa here ende munoiziva here munotoratidza kuti hamunei nazvo muri vanhu vari kutoshandiswa nezano PF muchazova mapurisa evanhu venyika ipi muri kureva here kuti mucharamba muchingoshanda muri under zano PF munoreva kuti kukapinda umwe leader munyika yeZimbabwe muchatorwa sevanhu vakaita sei ndati ndibvunzewo
Nina hangu maonera hangu ini vamunangarwa dai vambo zvamupfu yambobvawo yavamunangarwa kuti mfumo weZimbabwe vanhongaende zvemberi nekuti zvamupfu kubva ichitonga zvinhu zviri kungooma zvinhu zviri kungooma hapana kana chiri kungobva vaende vei chidii upenyu hwavo huri kuramba wakasungwa chero munhu akadzidza sei pana chiri kubudika saka zvamupfu dai angangobvawo ndekuti chigara sii South Africa Victoria
Pa Studio 7 muri sei Yei, ndiri kuda kuti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari veNigeria vari kurumbidza kubviswa kwezvirango zvakange zvatemerwa nyika yeNigeria muna 2022 apo nyika yeUnited Arab Emirates yakanga yamisa kupa mavhiza kuzvizvarwa zveNigeria. Mapurisa muMalawi anoti akawana mari nemabara epfuti mumabhokisi esimbi avakatorera vapoteri pavakange vachibviswa mune imwe kamba vachiendeswa kune imwe inochengeta vapoteri. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri weparamende yeAmerica vaKevin McCarthy nezero chipiri vakazivisa kuti paramende ichatanga kuongorora mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nechinangwa chekuvapomera mhosva kana kuti impeachment pamusoro pekufungira kuti pane zvavakawana kubva mumabhizinisi emwana wavo Hunter Biden aiyapa nawo kunze kwenyika. Ongororo iyi yave nemwedzi mizhinji asi pasina chakaipa chakambowanikwa.
Shiba moyo kungetito Naiwe muroi Iwe mwana watia porosi Mukonda wali makuoma moyo kungedombo Seiko kufundu mwara Seiko usinakana Na kodo neru vengo Chichaku kandira mkomba Seiko kufundu mwara Seiko usinakana Na kodo neru vengo Chichaku kandira mkomba Renyu iropoda Kukura kungebondo Napisa kungehondo
Sezo nguo yadi apera, tumbocha sasange shiri munao zanasi. Zimwe nyanzvi munezveupfumi dzinoyambira kuti kukwidzwa kwakaitwa mitengo yemafuta kuchakonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika yose. Mumiriri wesaningde mudare reparamende Muzvare Maureen Kadimaunga vebato reTripleC vanotarisirwa kumira mberi kwedare nhasi vachikumbira mukana wokubisa mari yechibatiso mushure mokupomerwa mhosva yokuparadza midziyo pamwe nekuda kuuraya munhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, tichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.